Masebos apinda munzira akananga kuKenya kumutambo wavo wechipiri we 2018 Africa Gold Cup oyo uri kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma 2019 World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Maziso ese evateveri vemutambo werugby ari pamurairidzi mutsva weMasebos Peter de Villiers uyo akapiwa chinangwa chekuendesa Zimbabwe kuWorld Cup apo akatambidzwa basa iri achitsiva Stephen Mandenge. De Villiers haana kutanga basa rake zvemutsindo mushure mekunge Masebos akaita mangange 23-23 neMorocco pamusha muHarare Sports Club zvekuti anofarira kukunda mumutambo uyu kuti Masebos arambe ari munzira yekuenda kuJapan. Asi akazotevera mutambo uyu nekutora chikwata chake kuenda nacho kuSouth Africa kunosimbisa gadziriro yemakwikwi aya zvekuti ave kutarisira kuti chave nemongo. Muteveri wechikwata cheOld Harare vaSebastian Muchawaya vanoti semazimbiro avo de Villiers haasi kukundikana mudonzo iri vachiti ivo anonokunda kuKenya.
Kuta munhu akasimudzira South Africa munhu ane experience zvokuti pazimbabwe apa kuKenya andoona Zimbabwe ichibudirira paKenya.
Zimbabwe ine nhoroondo yakasimba pamutambo yayo neKenya zvekuti pamitambo gumi neminomwe yavasangana Masebos akunda mumitambo gumi nemumwe chete Kenya ichikunda mumitambo mitanhatu chete. Asi vamuchawaya vanoti Zimbabwe haifanire kutarisa zvakamboitika kare asi kuisa pfungwa pamatambiro ayo. Kenya yacho yakarova Morocco 28-22 muCasablanca mumutambo wayo wekutanga. De Villiers aunganidza chikwata cheMasebos chakasimbisisa chichange chitungamirwa naDenford Mutamandira chichisanganisirawo vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saFortune Chipendu, Tafadzwa Mhende, Lucky Sithole naFarai Mudariki. Vakapedza neKenya, vatambi veZimbabwe vari kuenda kuTunisia musi wa7 Chikunguru vozotamba neNamibia nekugumisira neUganda. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuWorld Cup muna 1981. Zvichakadaro, chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chiri kupindawo muHarare Sports Club nesvondo chiine tarisiro yekukunda Pakistan kuti chipedze pfungwa dzacho dzekutadza kubudirira kuenda ku2019 World Cup. Uyu ndiwo mutambo wekutanga wezvikwata zvitatu kusanganisirawo Australia mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vachiti veruzhinji vanofarira kuuya kuzokuzirira chikwata chavo.
So tinoti vana vese veZimbabwe uyai mufare nesu, uyai muone mutambo mukurudziro wakomana. So tinotarisa kunge tichange tichakunda ende kuti zviitike tinoda kunge tine rutsigiro rwenyika yese yeZimbabwe.
Chikwata chemaChevrons zvekare chine murairidzi mutsva Leuchard Rajput weIndia uyo ari kutarisira kutanga basa rake zvine mutsindo mushure mekutora basa iri kubva kuna Heath Streak. Asi Zimbabwe ichange isina vamwe vatambi vayo vane mbiri Brendan Taylor, Glenn Kremer, Sean Williams naCraig Ivan avo vakasiyiwa muchikwata ichi nemhaka yegakava remari yemuhoro riripo pakati peZimbabwe cricket nevatambi. Asi vamajonga vanoti Zimbabwe ichangokunda zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.